nazvinonda kangomira ndapunza vakawa kuti vandipindure nazvinonda kangomira ndashevedza mabhazu hapana wandidaira ndashevedza madokero hapana wandidaira yasvika nguva yokunyengetera nditaure nababa mweya apuka madeni wondireverawo yasvika nguva yokunyengetera nditaure nedenga mweya apuka madeni chindipupurirawo unosidzi vamweya kuti handisi nereraka handisiri nererani baba vangu vapenyu
Church iri paviri kune church the general board of Christ then there is the local church kaungano kanoitwa nevanhu vachiti isusu tiri pano saka we have always been part of the main board of Christ but wo mukudaidzwa naKristu takatumwawo kuti chimboparidzira iwo vanofunga kuti vangada kuungana pamwe chete nemi saka hongu we have initiated a work which is called Rooted in Christ Ministries. Ehe, tichinamatira tichitangira kuno kuHarare. We are not offering a new Jesus Christ to people. We are preaching the Jesus Christ that has been there, who was crucified, who was buried, and who resurrected. Asiwo understanding yatinenge tichibatsirwa nayo naMweya Mutsvene. So zvamakanzwa ndezvechokwadi, taane mwedzi inonge mitatu mina tatanga.
Saka vanenge vachida kuya kukereke iyi vanoenda papi chaizvo muHarare?
Pari zvino izvi vanoenda panonzi David Livingstone. Panonzi David Livingstone kuna 90 uko ndokwa tichiri tinenge tisati tanyanya kuwana pekunyatsotema hoko yekuti ndipo patakuvaka chechi yedu asi naMwari zvinogoneka munguva diki inotevera.
Inotanga nguva iyi ichipera nguvai?
Tinotanga mangwanani pari zvino tichiri chechi inovamba saka tinowanzotanga nenguva dza9 o'clock. Ndofunga mukaverenga mabasa evapostorika hanzi Petro naJohani vakaenda kutemberi nenguva yepfumbamwe zvireva kuti yakanga iri nguva ye9 o'clock. Saka ndo yatichiri kumbotangawo iyoyo nayo. Hatisi kuti takada kutevera Bhaibheri ndangoti zvangoita coincidence. Tinotanga na9 kusvika masikati, hatinyanyi kurebisa hedu.
Asi pane hurongwa yekuti kana zvinhu zvazvo zvinyatsofamba munonge makuendawo kune mamwe madhorobha kana kuendawo kune dzimwe nyika.
Ichocho chinhu chatiri kuti Mwari tibatsirei zvikuru nokuti munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira kona naAustralia ndofunga vanotarisa pamafacebook edu vanozviverenga kulondon kujobek Cape Town muno muZimbabwe macho kune kudaidza kwavanhu kuti huyaiwo svondo ngaisvike kuno but tiri kunamata kuna Kristu kuti tirege kushandisa manyavi asi kuti tidzikamiswe naMweya Mutsvene kuti zviitike munguva yakafanira saka tisatambarara sezvazvakafanira asi tiri kuda kuzviita nokudzikama kwete nokushandisa kukurumbira wokuimba tobva tabhururuswa nawo tisina kudzikama.
Saka pafacebook apa munowanika papi peji yenyu inonzani kana munhu achida kuenda ipapo?
Mafacebook yedu akati wandei. Kuna Charles Charamba chaiyo, then kune inonzi The Charambas, kune inonzi Charles and Olivia Charamba Gospel Church. Saka zvino zvakangosiyana siyana uye zvekare tinenge tiripo Twitter hendo zvekare tinenge tine maWhatsApp atinokwanisa kucommunicata navanhu.
Aiwa, apa abuda zvakanaka. Aiwa, tinofunga kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti vanoenda papi uye zvinenge zvichifamba sei.
Tinokudza Kristu.
Puruka, puruka, puruka. Hallelujah.